Kunyanga hazo mtungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakakukwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo, nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyo akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro muHarare vaombera Ishe Nhende vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa Jackson rainge rinei.
Tina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi batanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeTCCC Vanelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west. Kunze kwekupambwa kwevanhu, nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Chadamaunga, vaOstalis Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe, Clyde Mashozera uye vasimbarise dhuve kuBulawayo. Imwe nhengo yeTCCC vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzefazi kuBhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kuBhikita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzefazi dziri kurova vatsigiri veTCCC uye dziri kufundisira vatsigiri veTCCC vachivavimbisa rufu. Ini pachangu ndakafonerwa nekusenderwa mameseji vachindivimbisa rufu. Apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTCCC.
Dzimwe nhengo dzebato reTCCC dzakaita sava Alan Tirive pasi kuHurungwe navaPeter Taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrack Kana vekugokwe kaBuyuni vanoti vanoshamisika kuti fazi ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbo kushaya muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzirwa chii. Kana zano ichinzi yakahwina, kofazi yacho chaachada kuvanhu chii? Sarudzo vanoti dzakapera asi varongona vachingoenderera mberi.
Kuguruve madzibaba veshanduko vaGodfrey Chidhau vanoti vatsigiri veTCCC vari kutyidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba, vazhinji vacho vari kurara musango. Bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here? Kusiyana mafungiro emhosva here kurarama kwatiri kuita munyika yedu?
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwachemutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa, hatina vanhu vari kuthreatena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara rathreatena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rikakampena mune zvakanaka tikawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Okay. Bato redu refazi riripo richagara riripo nokusingaperi, ndosaka ichinzi Forever Associates.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza anetsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa neTCCC nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanyoyepindwa, nekuti isu sebato reZANU PF tinoremekedza mutemo.
Asi TCCC inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzeTCCC akaita sava drug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vanga vasikwanisi kutaura nesizvo zvevanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro, asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.